A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, February 1st, 2019. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulum.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Live Talk, we are going to talk about the worsening political and economic crisis in Zimbabwe. Though, of course, there are differences as to what is causing the crisis and also how to end it.
To join the discussion, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk, as usual, goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-6560 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voandebele.com and www.voashona.com.
The Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights told VOA Zimbabwe Service today that it has confirmed 15 dead after people protested the more than 150% fuel increase last month by the government, resulting in a military and police crackdown. Hundreds have been injured and more than 1,000 have been detained by the police. President Emmerson Mnangagwa has accused Western countries of supporting violent countrywide protests.
African and international labor unions and opposition parties in South Africa and Zambia have protested with the Democratic Alliance in South Africa, saying Mr. Emmerson Mnangagwa must be taken to the International Criminal Court. Some British parliamentarians want the president sanctioned. MTC President Nelson Chamisa has called on SADC and the African Union to intervene. Lawyers protested this week, saying they are fearing judicial interference as their clients' trials are being fast-tracked.
In response, Chief Justice Luke Malaba, through the Judiciary Services Commission, released a statement maintaining that judicial decisions cannot be reversed through petitions. Yesterday, the National Peace and Reconciliation Commission, or NPRC, called for national dialogue.
Namhlanje sikhuluma ngokwenzakala elizweni leZimbabwe. Siyakwazi ukuthi ke abantu abaningi bakwazi ukuthi abantu bagulwa sibili singathi ngamasotsha lamapolisa bajayele ukuthi indaba bangena emigwaqweni betshengisela kumbe ngithi bekhonona ngesimo esibi somnotho elizweni leZimbabwe. IZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ithi sebeleqinisa ukuthi kwafa abantu abayi-15 ngesikhathi khonapho abantu betshaywa ngokutshengisela kwabo kumbe sokudlule. Njalo ithi kulabantu abayi-1,000 abangani babotshiwe bakhona ngale esitokisini. Kuzobuya ke inhlanganiso zezisebenzi ezinye zisebotswana, ezinye zise-Nigeria, le ndaweni ezijiyeneyo ziyatshinga sibili zithi lokho okwenzakala eZimbabwe akulunganga. Kuzobuya ke iDemocratic Alliance yeSouth Africa ekhokelwa nguMusi Maimane, layo ithi ke umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe kumele bahanjiswe phela kunkantolo ye-International Criminal Court, lapho bazaqhoniswa khona icala lokukhahlameza uZulu. Kuzobuya ke eBhilitane khona ngale amalunga edala lephalamende lathi umongameli Emmerson Mnangagwa kungani wenza into engayisiyo. Kuzobuya njalo ke uMnumzana Nelson Chamisa uthi SADC le-AU lazo kumele zingenele. So sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini ngokwenzakala kwale Zimbabwe. Ngenani kuhlelo khona manje inombolo nansi 001-202-619-2077. Ungafona, siyakufona khona manje.
Ukahamwadiwa nasi tida kuti tinge tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika umo vakawanda vari kuti maberekera ingwe. Nhengo dzedare reparamende dzakawanda kubva kubato rinopikisa remdc dziri muchiwanda dzakaenda kunowanda kana kunopotera vamwe vakaita sava Amos Chibaya vari mumajeri. Vamwewo vakamirira kutongwa zvimwe chetezvo nevemasangano akazvimirira oga avo vari kutiwo vari kushungurudzwa nevamwe vakuru vesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions. izvi zvinotera kuratidzira kwakaitika munyika mushure mekunge vanhu varatidzira vachiti havasi kufara ivo nekuwedzerwa kwange kwaitwa mafuta ekufambisa dzimotokari. Mukuedza kumisa kuratidzira uku, hurumende yakabva yaburitsa mauto mumabharaki vachipinda mugwagwa. Hurumende ichiti mapurisa ainge akundikana, asi mauto aya nemapurisa vari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu, uye masangano avana chiremba ari kurapa vanhu vari kupfuurwa kana kuitwa kafira mberi vari kutivo. Kusvika pari zvino, nhasi unoyu vaane vanhu 15 vashaya kubva kuratidzira zvakatanga mwedzi wapera. Gibbs, we have our first guest, that is Honorable Charlton Wende, who is currently in Namibia. Honorable Wende, good evening.
Good evening, Blake. How are you?
We are doing great. Thanks for joining us. Of course, Honorable Wende is also the MDC treasurer. Gibbs, you can...
Yes, Honorable Wende, we understand that you actually fled the country. Where are you right now?
First and foremost, I left the country voluntarily through the airport on the 20th of December, coming to Namibia, Windhoek, for Christmas holiday and also to receive some medical treatment. So that's where I'm still. I didn't flee the country, contrary to reports that are in Zimbabwe. But I came here on holiday and I'm due to return back to Zimbabwe. Because Parliament just opened this week. So, I'm finishing also the treatment that I'm receiving. So, anytime I will be going back to Zimbabwe.
But are you fearing for your life?
For now, yes, because we received this report last week, on this week, actually on Monday, that the way people that were sent from Zimbabwe to come and try to capture me here. And when we confirmed with the police whether there was a formal process by the police of Zimbabwe and Namibia, we discovered that there was no such process. So our worry definitely then was that maybe it could be those people that are wearing the stolen uniforms, those people that are driving those stolen army vehicles that might have crossed the border to try to arrest me. But look, I only found out that the police wanted to speak to me through the social media because I'm out of the country. And I've indicated to my lawyer there in Zimbabwe that he must go there, and he promised the police that as soon as I finish with whatever I'm doing here, then I'll come. So I see no reason why I must be abducted in a country that I came here voluntarily through the airport. I'm sure through the airport system they know that I exited the country.
Mr. Wende, we understand that from your lawyers in Namibia that you actually had to ask the police in Namibia to protect you. Did they grant you that protection?
Yes, what the police have told my lawyers was that, look, they will not in any way connive with people that might want to abduct me. And they have guaranteed me the same security that is guaranteed to the people who are here. And if ever I feel threatened, they've given me a contact that I must contact. So I think the level of assurance that I've been given and the level of security that is here, I'm sure it's enough for me to complete the business that I came here for. And until I go back. So as soon as if we feel that the security is no longer guaranteed, then my lawyer will contact the local police. But as far as we are concerned for now, I think the publicity also has helped. And I've just been told also by my lawyer that the way police went to look at the airport for people that had come through from Zimbabwe, and I'm sure they are investigating the matter. So as soon as they are also done with their investigations, I'm sure they will be informing me through the lawyer.
Please do stay on the line, Mr. Wende, Honorable Wende. We just want to introduce our second guest, Gibbs.
And that is Reverend Ray Motsi of the Baptist Church. Reverend Motsi, good evening and welcome to the program. So I'm told that the Reverend, this number has dropped, Blessing.
Mm-hmm.
So maybe you can read
maybe
some.
Let's just read what people are saying on our other platforms. Of course, we are live on Facebook. First, we have Ernest Murandu, Arguti Maneru, Nicodemus Matariro, Arguti Tishike Opano, Loretta Mkiwa, Arguti as always. And this is what in the Pano Erezirekaitizo. Aiwa, vanhu vanongo nyora vachitsvaga vanhu vekuti vawane zvavo mari zvinei nechirongwa chedu. Richard Mpfupi ari kuti ndifonerei. Tina Rafna Sangu Sonyela ari kuti ko mafuta akazodzikiswa here. Godfrey Kuraona ari kuti makadii, aiwa isitiri nani. Adzo Mwashie Chaeza ari kuti nice. Bonfas Mapuranga ari kuti ndeipi vaZulu. Aiwa tirinani. Kanisio Mutsindiko ari kuti national dialogue with who? Environment not conducive for dialogue. More work needs to be done by being transparent and addressing the current situation. People need to put their pride aside and resort to the rule of law. There must be a way to bring sanity, except if parties involved have given up hope to get Zimbabwe out of its economic and political doldrums. I think that's why we have Reverend Ray Motsi to talk about that. I think he's back now.
Yes.
Reverend Motsi, good evening.
Good evening. And how are you?
I'm doing great. Very and fine. Thanks for joining us.
Yeah.
Gibbs.
Yeah, Reverend Montes chaying is in the very color with the Wenzagala Nezibopo Kunamanja. Say, want to want to work on what was civil? We know all Wenzagala.
Ubona Wam is very into is into Zimbabwe Zimmerman Zond. I think the very city, Sierra, the civil, Moba Agusak, Aguketelegile, Kates, Ugutting Amapolisa, Kumbenga Masocha. Kumbe ngabantu ukuthi kwenzakalani vele akusacacwe even kono kwamakhonga kungawona lawo ukuthi khona abantu bangangena eamari yamapolisi abatshontshe izibhamu batshontshe lama uniform akuzange kwenzakale eZimbabwe lokho ukuthi into engayenzakala yini akusazwisiseki vele ukuthi kuyinokwenzakalani. Ekuqineni kungani vele uhulumende kahlela mandla okubusa abantu ngoba nxathi lamapolisa lamasosha abantu bengena kuma-amari bethathi ilokuzeni isikhali bedubula abantu besithi abakwazi ukwenzakalayo kutho ukuthi vele akusela vele umthetho eZimbabwe abantu sebezenzela santando.
Yes, so ngesikiwa ke singathi can that be rectified? How best can it be rectified?
I personally think that there is a need for Zimbabweans to take stock of ourselves. I personally want to say, first and foremost, there is a major problem in polarization among Zimbabweans. And part of this problem is actually the division of the people of Zimbabwe between political divides. Rather than people standing on what is right and standing against what is wrong. To me, these are the fundamentals where we need to start from. I personally don't care about MDC, neither do I care about ZANU-PF. I care about the people of Zimbabwe. Even these political parties are meant to be there for people. But if we are having people killed and suffer, and at the end political parties are fighting between the two of them, and we're having Zimbabweans actually having to go and destroy other people's properties, and nobody really talks about it. That has never been done before. These are things that are happening that should never be allowed to happen. There is a breakdown of the rule of law. There is a breakdown of the responsibility divide, the responsibility lines between soldiers, police, and what ordinary people can do. Even that first day when the looting took place, where were the police on the first day up to until the evening? What happened to them?
Thank you so much, Walt. There, we are coming back to you. I think you can hear exactly what he's saying here. Mm-hmm. I think he says there's a crisis. No rule of law in Zim.
Honorable Wende, are you still on the line? Honorable Wende?
Yes, and is it possible?
Yes. Va Wende, tichi tarisa ma miro akaita zvino. Pane mukana here kuti mapato ataurira nezvikuru tarisa ZANU-PF ne MDC. Kana kuparamende kwacho kune chinobuda here kana nengo dzakawanda dzisiri kwanisa kupinda mudare macho.
Nyaya ipo ndeyekuti chinhu chese mhosva yese kana nyaya yose inoperera vanhu vachigara pasi vachizotaurira. That's why makaona mutungamiriri wedu avachamisa pakaita problem yemaelection results asina kufamba zvakanaka kubirwa kudaipo navamunangagwa nezvaanopira. Vakanyorera vamunangagwa tsamba kuti vamunangagwa uyai tigare pasi nyika dzedu chese tione kuti nyika toifambisa sei. Because zvinhu zvedu hazvina kumira muzi ndinobvumirana nareverend vari kutaura nyika yedu ine problem yepolarization. Vamwe vari kusapota izvi, vamwe vari kusapota izvi, but chinhu chatinokuda kuti tigadzirise munyika choda kuti chikurukuru inyaya yesarudzo dzakapera dzisina kufamba zvakanaka, so that tisvike papozition yekuti tese semazimbabwe tinge tiine muonero pamwe wekuti nyika yedu toifambisa sei. So hongu pachiine mukana wakakura chaizvo wekuti mapato ese neve civic society vemachechi vanhu vese zvavo vemuzimbabwe vane interest nenyaya yekuda kuti Zimbabwe ingafambire mberi sei, kuti vagare pasi vaonesana zvisina maconditions kuti nyika yedu yofamba sei. Parliament inofanira kunge ichibatsirawo, but sekuona kwakuri kuita ndezvekuti izvezvizvi vanhu vari kukwanisa kuenda kuparamendi zviri pachena vanhu vezanupiefu. Vanhu vemdc almost half yevanhu vemdc vamwe vacho havasi kukwanisa kuenda because kunengori nemalist ari kungotenderera masocial media nevanhu vari kunzi nhingu iri kutsvagwa, nhingu iri kutsvagwa, kwozoitawo vamwe vari kunziwo nemapurisa zvisiwa vari kutsvagwa. And vanhu havachazivi vamanje kuti uri kutsvagwa nemupurisa chai here kana kuti uri kutsvagwa nemapurisa ayekubainfomu kana kuti masoja akapa mainfomu kumabharaki, zvinhu zvacho hazvisi kuzivikanwa. So vanhu vazhinji vari kunge vakagara vachida kuona vakagara paresistation sekuva kuti vaone kuti nyaya yacho iri kufamba sei. So kuparamendi haisi kukwanisa kuti inge ichikwanisa kuita basa rayo yekunge richinzwa zvichemo nekumirira kwezvichemo zvevanhu nenyaya yekuti maMPs emDC haasi kukwanisa kunge achikwanisa kuendawo kuparamendi achikwanisa kuti achiisa chinozivika nyaya iyi. But chinhu chese chinopera mukutaurirana and tinokurudzirana sekukurudzira kwakaitwa napurezidenti edu achamisa kuti shuwa dai vanhu vese vakauri muzimbabwe vasiri mapolitical party state but mwana wese muzimbabwe timbogara pasi tionesane kuti nyika yedu iri kuenda kupi.
Tinotenda zvikuru. Honorable Wende, rambai muri parunare. Tine muteereri ude kutanga. Vamafudza makadii?
Athink mavhudza
vamakadii?
Makadii
ndiani zita?
Ndini wamabvudza.
Mabvudza. Aiwa, taridzwa zvakanaka vachitaurai zvenyu vamabvudza.
Nyaya iripo varume vangu. Ndinoda sekutanga ndinoda kukutenda imi vanhu vestudio 7. Chipiri, nyika yedu kuti inake hainaki nekuti zvazoita sei, nekuti panoti mumwe munhu shamwari uya unditumbure munzwa mumwe haauyi. Asi kana iye azobayiwa nemunzwa manje waakuda umwe munhu uya kuti amutumbure munzwa futi. Ambomuti uya unditumbure munzwa uya, chiri kunetsa ndechekuti tiri kutonga nyika nehistory ya1976 kuti takaenda kuhondo. Tiri kutora hondo ya1976 toita muna 2019. Zvaiitika 1976 is not what is happening today. 95% yevanhu vari muparamendi muzanupiefu hakuna anoziva hondo imomo. Havazivi hondo, wanoita yekunzwa. That's why vari kuchema nevanhu 12 vakafa. How many people vanhu vakafa kugura hundi ndiani akachema? Vanhu vangani vakafa kuhondo ndiani akachema? Today tiri kuchema navanhu 12 because it's because zvina hazvina kumira zvakanaka tiri kutonga nehisi musatonga nyika nehisi kuti takasoenda kuona so what kana makaenda kuona so what
vamabvudza pogadziriswa sei mumba mapinda nyoka omaita dambudziko pogadzirwa sei
nyoka yangairohwe musoro kati kairohwe musoro
Saka panoitwa sei tisingafunge kuti kurova musoro yemhirizhonga pangagadziriswa sei munyika pasina bopoti
baba regai ndikuudze baba ndiri 67 years inini mukabvunza vese vanoti takaenda kuhondo that's how we started the war takatanga naizvozvo tisita izvozvo zvemademonstration tichirova vanhu tichirova mama reserve police we used to do that kuti hondo iwepo kuti vanhu vasununguke kusvika zvawari
makarwa hondo here vamabvudzi
mupenyu
makaenda kuhondo here vamabvudzi
kuna vanonzwa nekurohwa
vamabvudza
vanonzwa nekutaurira
vamabvudza ndati makaenda kuhondo here
isusu ka tanga tiri vanhu vaisapota hondo left and right isusu left and right kubva ichitangwa tinokuudzai kubva kuna I don't know sewelenziki manzwa zveni vanhu vari kutaura vari muparliament vesouth they don't know anything havazivi chinhu chinonzi hondo vamwe vacho vasitambozva nesound yefoot but vanhu vakaindwa hondo chaiyo chaiyo vanoiziva havaide but problem ndeyekuti vanhu vacho vada kuguta ivo thats vari kutonga nyika nehistory kuti takasoenda kuhondo saka kana makaenda kuhondo hamuna kuenda kuhondo kuti vanhu vafe washaya petrol washaya zvekudya
Aiwa, tinotenda zvikuru vamabvudza nekupinda muchirongwa chedu.
Tinokutenda baba wangu.
Tinotenda zvikuru. Heard there from Mr. Mabvudza. We saying that it's not helping much that you know people are using their liberation war credentials to run the country for every problem they say we are all veterans. He says that's not very useful. I think we have another caller, Gibbs.
Yes, lo baba Dube lavacinga ni baba Dube kunjani?
Sekona baba.
Ye, uthini ngodaba lolu? Ye.
Udaba lolu bathi bengozi. Uyazi ngikuzihlupho kunenginengi lokho. Lokho esikukhuluma siyakukhuluma sikukhulume kanenginengi. Abantu bezani bahleka. Ngobana, why I'm saying this? Uyezwa kuthiwa, hayi, umama udlongilwe ehambe ngapi epolice. Epolice uhamba kubani? Ukhamba abantu bakuhleka, uphuma phansi bakuhleka. Bawubona isithuthi wathi, ah. It's true that more from the beginning. From 60s, something kuthiwa lamakhiwa kwabe ne-independence kwabe ne-problem eguground le it's the same thing ngesikhathi seguground wawaripota kubani ukuthi uzivane ubulela umuntu ufake umuntu emgodini kuyafana lakathesi abantu bayabulawa khona bayajaha abantu sebesesaba lokuhamba anyway and this thing you are not going to finish it except zanu must go down izanu igqibeleke ingabe khona then uzabona izinto zokuzaluka ezilokhu izanu ipaya lapha there's nothing will be all right izinto zizathina njalo nje and abantu bazayesaba bechabe gongudo ebusuku besenza konke liyakwazi lani ngesikhathi selokuze sempi babe bizopasi opasi behambe bedlungula abafazi babantu bedlungula abafazi babantu imagine na even today is the same thing it's you know it's very hectic this thing man kubuhlungu kunye kumali side zezalo lezi
yes siyakuzwa kakhulu kodwa kulungiswa njani amafutshane sibili 10 seconds
baba ukulungisa izalo it must go out Isn't it must go out? The family is not even tired. It is still very strong to kill. And somebody will tell me that is it tired? Isn't it not tired? And it's still going to kill. As long as we are going, it has to go, guys.
So imagine why you may put me up, imagine.
People they have to try to vote proper way. They must vote proper way. Proper way, they have to vote proper way. That's what, if they are not going to vote proper way, people, they mustn't be puppets. People are like, Mnangoga, Ingeros, Ikrim. What is that? People, let's face this reality. Babon.
I see how it's up to. Yes, yeah, I was up to. But we are cool too.
See, can't get into it right, into it wrong.
Uh-huh.
See, I'm not facing, Babon.
Hayi siya kuzwa sibili lokuzonda uzondile sibili Dube Sibongile. Ungathelela kusasa mthetho.
Eh ngiyabonga baba.
Yeah, so that is Mr. Dube. I think we had him right there. He says vote properly so that you can have a better Zimbabwe.
Mm-hmm.
That's his message.
I think let's have our last word with Reverend Motsi. Now, Reverend Motsi, with this polarization that you said is causing problems, last time we saw the African Union and SADC intervening in Zimbabwe. Of course, there was former President Thabo Mbeki who was leading this process. But for now, no word from the Southern African Development Community and also the AU. How best can this Zimbabwe crisis be resolved?
I want to give a very homely illustration. We have a president who is calling that Zimbabwe is open for business. Who is saying to people, I have a Facebook page, I need to talk, let me hear people. How can that happen when soldiers, the Gongota Abantu, the Reba, the Mama, Abantu, the Zimbabwe, the Puma, the Diliza, the Gugulala, people's shops, whilst the police is watching? To me, I think there's need, that's what I said earlier on, there's need to seriously to take stock for ourselves. And for your own information, I really do believe that the police, the army, the government itself, the war veterans, the ordinary people, the civic society, we need to ask ourselves whether the methodologies that we are using are actually going to help. It is Albert Einstein who said it's madness for people to continue to try and do the same thing and expect a different result. So Ray Walensky, that has been mentioned here, the War of Liberation, Robert Mugabe, and now Mnangagwa, is using the same method, and they say they are solving problems. It's madness.
But Reverend, Reverend Motsi, Mr. Mnangagwa is saying that the demonstrations were sponsored by the West.
It doesn't matter. My point is, you know, let me say this. I'm a peace builder. That's my area. Conflict is unavoidable, but peace is a choice that we have to make. We choose to beat people back. We choose to use force, or we choose to use other means. It's a choice that we have to make. Everybody has got that choice.
A very important point there.
Thank you so much. And your last word before you leave, just 1 minute.
Oh, thank you very much. I really do wish that the president will make good of his call that he wants dialogue, and they must also be able to be very selective in who they want, and in that selection, they will include all serious sectors, the civic society, the traditional people, the chiefs, the churches, the political parties, and whoever else has got a say needs to be part of that, so that it's inclusive, not exclusive. Part of the reason why the unit accord did not work, because it excluded very key members of the community in Zimbabwe. Now, if we want it to work, everybody must be involved, and I strongly believe that the answer to Zimbabwean problems lies within the Zimbabwean people. All it needs is a willpower from our political leaders, both Chamisa and Mnangagwa, in bringing people together to solve the issues of Zimbabwe. If they commit themselves to do that, Zimbabweans will respond.
Thank you so much, Reverend.
Yes, we actually requested him to come on board, and he was in the garden, you know, doing his own stuff. Yeah. So, Spongile Kulu, Baba Mfundis, what did you
say? Kubonga,
yeah, thank you.
That's Reverend Ray Motsidze with very wise words indeed. Tinemwe mutereri va Dube makadini?
Ndipo makadini zvenyu.
Aiwa tiripo va Dube murikuona sei zviri kuitika munyika uye zvingagadziriswa sei?
Ainini maonero angu andiri kuitawo zviri kuitika muno munyika yeZimbabwe munomu. Hurumende yemuno muZimbabwe hayakundikana kutonga nyika yacho. Nekuti ndikatarisa zvakaitika pamazuva etwiki dzadarika pamashure apa. Zvanga zviri zvekodzero yevanhu yekuti vanhu vari kuda kupiwa mugove wavo. Vachida kupiwa mugove wavo, hurumende yakabva yazviona kuti vanhu havafaniri kunge vachipiwa mari. Ndekubva vanhu ZCT yati aiwa, vanhu vane kodzero. Izvi zvakaitiwa neZCT ikodzero yevanhu vemuZimbabwe yekuti vataure zvavari kuda vachida kutaura nemutungamiriri weZimbabwe. Neboka rake raanaro raari kugara naro pasi vachitonga naro. Asi izvozvo zvinokwanisika kuitika. Purezidendi akabva atokwidza petro nedhizeri ipapo akabva asimuka akabva aenda. Saka nyaya iyi sesu semaZimbabwe iri kutirwadza. Nekuti kurwadza kwazviri kuda ndezvekuti zvinhu zvese zvakakwira. Inobvira kuti shuga iri kutengwa $5.50. Tikatarisa kuti petro iri kutengwa $3.31. Kuti tisiisa petro motikari dzedu hatisikwanisa kuti tiise petro motikari. Kuti tichitenga shuga yekuti tinwe tii hatichanwa tii. Nyama iri kuita $9 per kg. Saka tingatiita here kuti tigara tichiti isusu toga ndisu tinoda kuti tizviite. Tisina munhu anotibetsera.
Ko
saka izvozvo manje zvinokonzera kuti munyika isagadzikane.
Ko zviri kunzi nehurumende hanzi munofanira kumbosunga dzisimbe nekuti nyika yanga yaondomoka ichiedza kugadzirisa zvinhu.
Ndinoda kuti ndikutaurirei vakuru vangu muri kumberi ikoko munatsondonzwisisa. Zvakafanana nekuti bhazi riri kufamba pairi nderaZupco tachinja dhiraivha tatora mumwe dhiraivha taisa muZupco bhazi. Saka hapana zvirimboti bhazi iredo rachinja kana kuti chii, rinongoramba iri Zupco chete. Vanhu vemvura muchete vaiba nemugabi ivava. These are the same people who were staying with the former president R.G. Mugabe. So we are going to be able to get the support. We are going to be able to get the support. We are going to be able to get the kutonga kunotora kuti kuzikanwa kuti unotonga uchienda kupi chibva kupi. Handiri mazvona.
Aiwa tinotenda zvikuru vaDube. Tinotenda zvikuru ngoti nhasi
isusu tiri kurwadziwa kuruta semune vakadzi vakaripewa vamwe varume vakaruhwa vakachohwa masoja ari kungofamba namanje. Saka zvinhu zvacho hazvisi kumbozikanwa kuti zviri kubva kupi zviri kuenda kupi. Saka zvinototirwadza.
Aiwa tinotenda vaDube. Regai titore vamwe vateereri nekuti vakawanda vanenge vari kuda kutaura. Tongoti gaga.
Ikabata ichokwadi chechoicho dai iye zvinoti bhoshon inini chandiri kuona sekuti nyika dzekumavirira dzisiri kukwanisa kuya kuno imhosho yekuti hofisi yepresident yamurika Donald Trump yanga yakavhara. Saka kuti zvinhu zvati zviri kuitika kuno Zimbabwe zvikwanisire kubatika kubritain nekuamerica hazvikwanisire because muzinda mukuru wekuamerica wakavhariwa. Hapana zvinhu zviri kupinda zvitakamona maintenet akavhariwa mafacebook mayoutube kuti zvisaoneke veriri but kune kubabaza zvinhu zviri kuitika kuno kuti
aiwa tinotenda zvikuru vaDube. Tinotenda vaDube. Regai titore vamwe. Tinotenda vaDube. Regai titore vamwe. Tina vamaringate makadi.
Maringosi.
Ndiwa?
Maringosi.
Maringosi.
Yes, makadi.
Ndi Maringosi.
Ndi Maringosi, yes.
Okay. All right. Tipewo pfungwa dzenyu mungoti gaga.
Okay, inini ndiri kuona kuti nyika yedu kuti iende mberi vakuru varipo vemapato avo vematongero enyika vanofanira kuti vasangane nekuti dambudziko ratinaro munyika muno nderekuti vatungamiri ava vakazara neyatinoti pride pachirungu. Saka kuda kuti vachizozvidzika pasi kuti azonzi nhingi azogara pasi ataure nanhingi zviri kuvaremera nenyaya yekuti vakazara nepride. Asi kana ukagona kuita swallow up their pride nyika yedu inogona kuenda mberi nekuti takatarisa zviri kuitika ka hapana kwatiri kuenda chaiko. Fuel iri kudhura, vanhu vari kurohwa, vamwe havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Asi dai zvagona kuitika kuti vakuru vasangane vagare pasi vaone kuti way forward yenyika ndeipi.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma wangu. Gibbs.
Yes, I think now we are joined by our second guest or our third guest, and that is Mr. Joseph Chuma. He is in the Central Committee of the ruling ZANU-PF party. Mr. Chuma, good evening and welcome to the program.
Good evening. Thank you for having me.
Thank you so much. So a lot is happening in Zimbabwe. We see that soldiers are still roaming the streets. People are claiming that they are being beaten up. We've got the Democratic Alliance in South Africa is saying it's better for them to take the matter of Zimbabwe to the ICC. And, you know, everywhere where you go, people are complaining about the president and his government, that is President Emmerson Mnangagwa. So what is going on, really, Mr. Chuma?
Well, I think for starters, let it be clear that it's not that like everybody is complaining, because in some parts of the country, you don't even have that kind of thing, because there were never any incidents of violence. It was all peaceful, and therefore people still live in their peace, and they're not disturbed every day. And then when you come into places where you find the report and the disturbance, it's always very unfortunate. I will always maintain my stance of saying that the law enforcers, the soldiers and the police, have a mandate and duty to protect the citizens of Zimbabwe, to protect the property of Zimbabwe, to protect the law and order actually in its full capacity. Therefore, it becomes really, really sad when you hear that the same people that are supposed to be doing that are now beating up people, and now there's these allegations of rape cases and stuff like that. Mm-hmm. It becomes unfortunate, and it's something that should never actually happen. And I always wish and hope that somehow we are going to bring up a concrete evidence so that we pinpoint these people who are doing what they are doing. Because I can tell you for real that I know that in the service charter of the police, and I'm sure also in the service charter of the army, there is no way where beating up civilians and raping up people is included as a form of how they're supposed to conduct their business. So which therefore leads to me thinking that we've got rogue elements within our system who then go out and do such atrocities to other fellow human beings. And therefore, those people need to carry their own crosses. We need to separate people, because right now we are falling into the dangerous trap of painting the whole system with one red big brush to say all systems are bad and corrupt, which is not true. So we need to really find out who is doing what, and also find out why they are doing whatever they are doing, because that's when you begin to actually unveil a lot of things that are going behind this space that we are actually dancing on. There's a lot of things that are happening, but we need to find these things. I wish there was somebody who could probably film one of these people doing these things, and we identify them and then bring them to book and let the law take its full course.
Yeah, thank you so much. And one example is, some Sky News video where some soldiers and some other state operatives were actually beating up a Zimbabwean. So it's one of the examples. So just maybe to go to a caller right now, it's Lo Baba Urenius Dube. Baba Dube, kunjani?
Yebo, kunjani?
Siyaphila kakhulu. La mntu abantu babona ngazani ngibhrayipha abantu bakwaDube ukuthi babuye lapha, yibo bodwa phela. Esengani bayafona. Dube, so akutsho ukuthi wena ukubona njani ukwenzakala eZimbabwe? Ngicela usondele efonini, Dubs. Ngicela ufonele usondele efonini, ungazani uyivalile mpijana. Sondela mntu kamama.
Yeyenzakala eZimbabwe yithi la. Yazi ukuthi nasigeze ekhaya sinama-certificate ageke kusinda, but imisebenzi akula. Abantu bayashawa, bayasikuluza, abantu singazama ukutshengisela ukuthithulwa amapolisa. Hayi, zinikinge mani.
Ye, kodwa kuyalungiseka yini khonoko okonakalayo khonoko?
Lokhu ukulungisa kwakho ukuthi nje iyesithize nje ekaleniiilungiseke nje.
Hayi, siyakuza mfokamthembo, sibongelela kakhulu Renius Dube, ungadinwa kusasa ba. Yeah, so he says they're having a torrid time. They're being beaten up by the soldiers and all those kind of things. Mm-hmm. So I guess we've got another caller.
Tinava Gwaradzimba. Va Gwaradzimba, Magadi.
Sera, Masera, Sera.
Aywa, Isu, Taskwira, Hans, Jemutua, Kumuaka, Omaku, Mwemunyoro.
ichokwadi.
Mhm. Tipe pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu dzakamira kudai. Mhm. Dambudziko ratinaro tine hurumende inotora macitizens semasubject and object.
Mm-hmm.
Ndisati ndataura kuti nemhakaenda daro.
Mm-hmm.
Ndachikumbira nebovunza vachuma kuti vakajoina zvano PF Rini.
Vachuma.
Inini was from the ZAPU side, and then when we formed the leader code, that's when we began the ZANU-PF LLC. I grew up, my father was a nationalist under ZAPU, and when there was the national leader code in 1987, I automatically carried on with my membership under ZANU-PF.
Uh-huh. All right. Vachuma vamwe ndigona kundiudza here kuti munguva yeliberation struggle taiva nemarhodesian front nezipra forces nezanda forces, right? Kune vana vanasikana vainzi vana Chigwido naana Mujibha. Role yana Chigwido munguva yehondo yaiva yekuita sei muhondo?
Vana Chimbindo ndovara vaitobatsira chaizvo muhondo. Vakarwa hondo parutivi rekutumwa, vechibikira makombredzi, vechifambisa information nezvinhu zvakadaro.
Chimira ipapo Vachuma, ndoda kukorekta chokwadi ndechekuti vanachirori yaana Chimbindo ka vaitonzi vanonovaraidza vana mukoma kubhesi. Ndo pakatangira nyaya yekurepa yatiri kuona nanhasi. Vana Mujibha ndo vaiva mafoot soldiers kuzanda forces, vaitonokokorodza vabereki vachiinda navo kubhesi pachitoitwa nyaya dzokuti uyu watengesa orara achirohwa pamwe vachitourawa. Otherwise tichida kutaura chokwadi ka nyaya dzemarape case idzi dzekuabusa vanhu dzekurepa vanhukadzi hadzina kutanga pastairway yatiri kuona iyi. Vanhu vakarepewa during the war, vanhu vakarepewa kuma2000 vakangotanga kuMDC 2008-2005 vanhu vaingoitwa saizvezvi. Munhu kuzviramba here Vachuma izvozvo?
Chinhu chakashata chinogara chichiitika every year and almost every day. A woman is raped out there. It's very unfortunate. Ando zvinhu zvatofanira kukudza at all kana tiri vanhu, because ukatera zvaitwa mumba mako usanzwa sei. Ndopaunofanira kuzoona kuti chinhu chatisingafanira kutombobvumira kuti chiitike kana zvaita sei. Wedza kune hondo, wedza hakuna hondo, iri kuitika every day. Vamwe vanhu havasi kutaura chete, but vanhu vari kurepiwa every day. And vanhu vane pfungwa idzodzo, vanhu vane pfungwa dzatisaka, ndo zvatataura papa kuti toda kuti
naivachuma saka sei muzano PF muchiti every election season munotidzosera muliberation period? Every election season munotidzosera paseason paperiod yehondo yekuma60s iyayo, because ukatara kubva pakafomwa MVC mabhesi akatombovapo futi. Every election paitoitwa mabhesi vanhu ende maozeti achitotaura futi kuti kana mukadairo tadzokera futi kuhondo. Nemakaei Zimbabwe ichingoti kana takuenda muelection munofanira kuti urangaridza kuti pakaitika hondo.
Vagwara dzimba, tinotenda zvikuru, regai vamwe vambo pite asi tinotenda zvikuru.
Maita basi,
tinotenda zvikuru. Gibbs,
wonderful conversation. Yes, zvokutanga slow baba lapho sekuqhumene. What is it to slow baba? Foyt kunjani kona vachimane? Kutwa kukhulumisishona akuzama ukukhuluma lo Martin.
Mkoma Martin makadi.
Ya ndakasimba makasimba.
Aiwa ndiri nani hami ndopa ndanda isa star yenyu ndanda kumboritsvaga tsvaga ndanyora master akawandisa. Right, Mkoma Martin tipe pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu dzakamira dzakadandi, because tikada kutarisa situation yatiri kunayo muZimbabwe panguva yatiri ino, zvikuru sei pamapolitical views nemamiriro akaita politics. Chokwadi ndechekuti isusu maZimbabwe, zvikuru sei wechidiki vari muno muZimbabwe, hurumende yatinayo iyi iri kuona kunge kurwa kwayakaita hondo stereki chinhu chinoshamisira waenda taura nichidaro ndotipanatsobatwa zvakanaka mukada kutarisa vanhu vakanyatsokurwa hondo chaivo ivo havasiriwo wari wapenyu nhasi wakarwa hondo chaivo ndo vakafa saka nyaya iripo ndeudzoni ava vari kuzviti manje vakarwa hondo ava vakuramba for 38 years vachiti vari kutonga nyika vachiti vakarwa hondo hapana chavati vaita isusu nao takwa vava kuti zoni vavo yavari vanyowani vasi vanyowani patakabvisa vamugabe taifunga kuti tagona aa vamugabe havasiri vakanga vane problem the problem is not individuals is not an individual. An individual is not the problem in Zimbabwe. Why am I saying so? The problem in Zimbabwe is ZANU-PF. Because not entirely so is Rwitika. So that it 38 years ago, those in the Zuka Fuji, in 1890, near ZANU-PF. So chinzi atinga de kuti chitike zvikurise kuna chidiki ndikutaura kuti kuna chidiki nekuti ndiro chidiko etiri kuda ndechekuti ma human rights ange achitariswa zvakanyanya zvikurise panguva yatapfuura kune vanhu vazhinji vakarohwa this is real vanhu vakarohwa inini I have witnessed my friends angu achitaura achidzoni isusu tandiri kurarama makomo nekuti dzoni masoja anga kuita doti dhuwa achirova vanhu masoja sekutaura kwavari kuita kuti zoni vanhu vakaba hembe no hakuna zvakadaro kuti uniform yemusoja inobiwa no one can steal the uniform the forces uniforms and pretend to be soldiers to beat fellow citizens but only the ZANU-PF and the government that is I mean ngati government yakazviita pachigaro yega they were not voted in power ZANU-PF Idim Nangagwa was not voted he didn't get the required results
ko dare rakati wani vakahwina mukoma Martin kana ne dare racho
yes let me talk ipapo panye dare you see what the problem you are having in Zimbabwe the courts are biased and the courts are not courts the courts are ZANU-PF so zvakafanana nemi pamuri papo muri kana kuti sababa handiti inini kana muri sababa zvese zvingaitwe pamba ndimunenge muchiona kuti zvakaita sei saka ndo zvatinazvo zvezanupf chese chinoitwa muzimbabwe izanupf makots ari biased no wonder vai vanhu vari kunzi vakarepwa vaende kumapurisa why vasingaende kumapurisa those people who were raped they are not going to the police to report their cases because if they go there they will be facing more problems than rape itself
tinotenda mukoma
Martin hallo
aiwa tinotenda regai tipe vamwe mukana aiwa asi tinotenda nepfungwa dzenyu
yes bangoti kumbiro changu hwane ndechekuzoni the world must see to it kuti Zimbabwe yava free because the colonial era is still on in Zimbabwe ZANU-PF has colonized Zimbabwe we need to be free ZANU-PF is a colony in Zimbabwe
tinotenda zvikuru mukoma Martin
Atienda.
Yeah, they're from Martin, I think, since he was mixing English and Shona.
Yeah, so before going to Mr. Wendy, I think we can take one caller, and that is Mbongeni Stole. Baba Stole, kunjani?
Yes,
I'm here. Kula bantu banengi bafuna ukungena kuhlelo. Wothi kaka kona mpoke amafutshane foi.
Mina itajabulisayo ukuthi noma ngithi kubuhlungu noma kungekho kubuhlungu kona kakhulu kodwa into mina engijabulisayo ukuthi abantu beZimbabwe basebenze kakhulu and bayiwinile iZANU-PF abantu sebewinile iZANU-PF ngoba lokho okukhulunywa ngumnankakho ukuthi iZimbabwe open for business sekungamanga amazwe wonke asekubonile ukuthi umnankakho ukuthi kunedemokrasi eZimbabwe kayikho so angiboni njani i-America ne-Britain sikhulumile ukuthi angeke isayisize iZimbabwe angeke isayisiza and ne-MDC nayo noma ingasakhulumanga naye umnankakho engasababizanga njeba bamyekela hlanye iwa niyahluleke nje vele umnankakho ezekhuleke njalo akula mnangagwa bazowazomsiza akunamali azoyithola kunalutho uzozihlalela njalo umnangagwa busa zayefika 2023 kunjalo bona bana naba abazabamvotelayo kubonise kahle ukuthi izani ukuphesizela uyehluleka akuqhubeke kunjalo noma uthamisa engakhulumisananga nomnangagwa wamavele uzomrofa vele angasavumi akuyekele kunjalo kuthiasokhuleka kuphela lokusidemonstrate abantu kuphela sizobasupporta and abantu basebenza kakhulu nalento abayenza baqhubeke kakhulu ngakho umbuso kamnangagwa ufadalale uphele nyanyanya uthamisa akasangeni iy'nkulumo lezo vele zibolile angasavumi.
Siyabonga kakhulu sidole ungathina nakusasa. So he's suggesting that Mr. Chamisa should not even be engaged in this dialogue. He says, let things collapse. Or write on Mr. Mnangagwa's hands. That's it. That's his argument. So we can go to Mr.
Wendy. Honorable Wendy?
Yo.
You are hearing, I think, that emotions are very high. The nation is polarized. And, of course, I think that's where many people are saying there's need for real leadership in Zimbabwe. Some are even saying they don't even want the dialogue, like the last caller. He's saying let things just collapse. That's the level of polarization. But what are you hearing, Honorable Wende, any attempts by your party and ZANU-PF to talk?
First and foremost, I would want to acknowledge and thank your ZANU-PF panelist, Mr. Chuma. I must be very honest. You know, his views are different from the ZANU-PF people that we speak to every day. He looks like somebody that really means well for his country, and I must really commend him. That's the approach that we must have. Was at the end of the day, we belong to different political parties, but we are all Zimbabweans. Mm-hmm. And I don't agree with people that say we must let things burn, we must let the country be destroyed, the economy must collapse. No. This is still our country, it's still our heritage. We must leave this country to future generations in a good state. So we owe it to ourselves, we owe it to future generations to preserve this country. So this is the reason why, as MDC, we are ready for dialogue. I'm sure you are aware that there are various efforts now from different parties to engage. And I'm told yesterday the ZCC had a workshop with our MPs and the ZANU-PF MPs as preparations for dialogue. And I'm also aware that the commission that is responsible for dialogue is also has already started the preparations for the country to dialogue. So all these are positive developments that we encourage as the MDC. And we are waiting to be approached like any other stakeholder. MDC is just but one of the stakeholders. We also want to encourage the government to, first of all, as a sign of goodwill, to remove the army. Because the army is beating up people, the people are being raped on a daily basis. You can't dialogue with people that are being beaten and being raped every day. So the first appeal that we are making to government is to remove the army and also appeal to them to allow the army to have representatives at whatever forum that is going to conduct the dialogue. Because in my view, any dialogue which does not have the army sitting there as a stakeholder will not yield anything. Because the biggest problem that we have now is ZANU-PF and there's no commissariat department. Their commissariat work is conducted by the army. The army and ZANU-PF are now one thing. So ZANU-PF must be a stakeholder. The army is a stakeholder in whatever is happening now in the country. So they must take out all the soldiers, but also remain with representatives that can also then present their views about the Zimbabwe that we want. It's part
thank
of
you.
The stakeholders that will sit for dialogue.
Thank you. We'll ask Mr. Chuma to respond, but just we want to quickly take two callers. Tinavanyekete, Magadi.
Ndipo hangu Magadi.
Aiwa, tirinani. Vanyekete, ngoti gaga, angwa edia famba.
Wakumana zinu zakati omera izu taita vila kuti zileti kiriti ya urumende so zinu chamisa kuti urumende ino kuti haizi kuti masoja ndo zahari kuita iyo wa shukura mbaraka wa chenda kubasa so kutu zahati masoja dumunika na maforomani iko zinezi kuru kwa dikuno uko kwa ne mayuti afama o ajito kubasa yoro ajitila mota ni store wakiti takati mwana president kuti tiri kontrole ma prize
Saka po gadziriswa sei vanyekete?
Izvi taingotarisa kuti president sekudzoka vakaita panzira achienda kudhavhoza achienda kuya kugadzirisa nyika kutaura kuno kuti panhu pakadeuka ropa tikade takatoona mamanagers avakatora nekuti kana tiri pakuchema haungamiriri kuti vanhu vatange vazourayanazve izvozvi zvibatangirwa zvaafa uyu tatova nehasha zvakuti tiriudza kuti hatina vanotimiririra kuti tiyanani nekuti nguva yavari kutora yekuti yayananisa vanhu yakutokonzera zvimwe zvinhu pakati zvinoita kuti vanhu vazopedzira vasingachanzwanani.
Tinotenda vanyekete nekupinda muchirongwa chedu.
Yes, tatuva vancube icingwani kona papa vancube uchona njani? Siyaphila ncube phongauti nje 1 minute isikhathi nje mwe wokugcina namhlanje akuphosela kuba
yebomyeza baba namashopu kuthi avaliwe abantu bayashaya ukuthi abantu bashayelwane angazi iqiniso yokuthi khona uhulumende we-ZANU PF usihlulekile abantu bezimbabwe abavumi ukuthi i-ZANU PF ihlulekile abantu bahlukana nokuthi umuntuushona or umndeni umuntu bayenela kuthi aphilize aphathe ilizwe mayivotele avotele aphathe ilizwe hhayi ukuthi igama elections abe sephathe abantu ngenkani yiko kwenza ukuthi abantu bezezicina bechaya ngoba kabasoze bavume ukuphathwa ngendluzulu abantu so abantu abame kahle kuvotela umuntu ofunekayo okhethwa ngabantu bezimbabwe awine ilizwe kuhlukane nokushona lokundebele ngoba khona manje umsindo nalowo sukhona ushaya umshona ushaya umndebele kuyafana so abantu bezimbabwe kababambane basuse i-ZANU PF embusweni ngoba la masota asejoyine umbuso wamasela sokufanana.
Siyabonga kakhulu ke Ncube. Siyabonga isikhathi.
Ngiyabona mandebere zwatofana.
Isikhathi 2.8. So siyabonga kakhulu Ncube. Siyabonga. Asiye kuchuma.
Mr. Chuma, your last word as we come to the end of this program. You heard what Honorable Wende said. Is Zimbabwe a democracy or a military state?
May I thank Honorable Wende for his kind words. That's the spirit that we need as we move towards a new Zimbabwe. It must be Zimbabwe that is accommodative of everybody, regardless of their standing, whether politically or religiously or even by race. My last word is going to always be that there is need for dialogue. There is need for us to disengage from this political gear and the election mood and fever and engage in the developmental gear. I'm glad that the Honorable Wende feels that we should not leave this economy to collapse, which is the only correct thing to do because it's our economy, it's our country, whether you're ZANU-PF or you're MDC or whichever other party, it's our country and we need to guide jealously against its destruction at whatever cost. So whatever we do, however we go, let us dream and wake up to work towards making sure that Zimbabwe is great again. It was once great, and we can still take it back to its greatness as long as we always know that it must be dialogue. Mm-hmm. Because once we want to pass our rights and infringe on other people's rights, that's where all these problems start coming up. So let us all respect each other. Let us all think and talk and talk and talk until Zimbabwe comes up. Thank you.
Now, just one response from you, yes or no. Do you see any unit government coming, Mr. Chuma? Yes, no? Just yes or no? Yes or no? Yes or no?
I'll definitely say no.
Mr. Wende? Mr. Wende? Yes or no?
Dialogue is good.
Mr. Wende? Yes or no? Okay, I understand you. Yeah. All right, so thank you so much,
gentlemen, Chuma and Mr. Wende, and also Reverend Ray Motsi. Thanks to our viewers, our callers, those who send messages on Facebook and WhatsApp, and of course, our brilliant team behind the scenes, our producer and engineer. Signing off and saying have a blessed weekend. This is yours truly, a blessing Zulu.
And I'm Kip Stube saying have a lovely weekend. Bye-bye, Zimbabwe.